chakanyanya kukosha ndechekutizo vanoshanya vasaonekwe nekushushikana munyaya dzavo dzemapepa kunyanya vanonga vachishanya vari vashanyi vanonga vachiuya zvavo kuma kuzozorora kunzvimbo dzakaita sana Victoria Falls, nzvimbo dzakaita sana Nyanga, nzvimbo dzakaita sana kunana Chiridzi hoko kune dzimwe nzvimbo dzakati nakei uye vanenge vachishanya vachiuya kuzoona nyaya dzemhuka kunzvimbo dzakaita sana Hwange. Chizhinji chinowanzotaurwa nevashanyi inyaya dzekuti vanoda kutarisa kuti izvo kwavari kuenda kwacho kwakanyarara here, zvekuona zvacho zviriko here. Saka tikatarisa muZimbabwe kazhinji tinoona kuti zvekuona zviriko nzvimbo dzakaita sana Hwange, nzvimbo dzakaita sana Victoria Falls. Asi chimwe chinovashungurudza inyaya dzemapepa. Takazoona zvakaitika kunyika yeSouth Africa mwedzi yapfuura iyi pavakambochinja nhau dzemapepa vachitizo kunyanya nyaya dzevana kuti vange vane ma birth certificate akareba aye. Takaona kuchibuda mashoko ekuti izvo vanoshanya vakatomboti nhamba dzevanoshanya dzakamboti dzikei.
Zimbabwe ine chidokwa doka chekuti inge ichisvika mari ingasvike bhiriyoni pagore kubva kune vanoshanya. Zvinokwanisika here?
Tingangoti ishungu. Shungu dzakanaka dzinoita kuti mushande zvine simba kuti muone kuti munokwanisa here kupasvika. Tichitarisa panyaya dzevashanyi tinoona kuti izvo nyika dzinonyanyo kukurudzirwa uye dzinonyanyoshurwa nenyika dzakawanda inyika dzakaita senyika dzakaita sana Germany, nyika dzakaita sana United Kingdom, nyika dzakaita sana United States, nekuti vashanyi venyika idzodzo kana vachishanya kwavanenge vashanya vanoshandisa mari yakawanda. Takatarisa nevanobva sei kumabvazuva vanobva kunyika dzakaita sana China, zvakaongororwa vanoongorora nyaya idzi vanoona kuti vekunana China vanoshandisa mari shoma uye vanofamba vari chikwata. Asi tikatarisa vakaita nyika vanobva kunyika dzemadokero kazhinji vanofamba vari mhuri kana mumwe chete kana vairi uye vachishandisa mari yakati wandei. Saka chinoda kutariswa, chinoda kuti chinyanyoshandwa zvakanyanya ndezvekuti tarisa atinoti masource markets kunonyanyobva mari yakawanda ndoo kwatofanira kunge tichikurukudzira zvakanyanya. But kuti zviitike izvi toda kuonawo nyaya dzakaita sendege dzinopinda munyika kuti dzinge dzakawanda, maairline anopinda munyika, maairport acho kuchamharira ndege, tinge tine maairport anoita kuti ndege hombe dzikwanise kumhara. Saka ndo urongwa hunofanira kuti kunana Victoria Falls vange vachikwanisa kutambira ndege hombe dzakaita sema380